Xana Music.
Didn't stay siwa kwa macheso. Yango liriki anakuda begu shauta abegu dauta chukutiwe konuna chukutiwe konuna agunyangu pano taura majogo agena kuzimuza chukutiwe konuna chukutiwe konuna
hajidi kufungi sisa pono diona pona wake one my turo akano kuuta wake kuti uye ndiye wangu chaiye chaiye anokubata shakanaka ende anokuisa nzvimbo yakanaka kana wakurasika anokudzora paunosuwa anoita akufati iwe hafe akushauta ende hafe akurasisa pazvino uma unotomuzembera paunosvima misodzi anokupukuta terera hafe akurasisa muniye anokusimbisa pavanokugaira hora anotokulaina paunokukandira rufu anokuponesa
anokuda hafe akushauta hafe akudhauta chikuti wewe konona chikuti wewe konona agunyangwe panotaura majogo ake anokusimudza chikuti wewe konona chikuti wewe konona unyangwe usina magumbo iwe murudo anomira newe anokupa love isina magumo anomira newe kunyangwe mundewe akakusha dzinotadza kuya kope zvichimushungurudza kamupfungwa asi anouya wachimudiwa ndokuda ndinoda kuva newe kusvika muhuruva nokuda